manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manduwa nhasi uri musi wemugovera chikunguru 10 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 huramba huchikwira munyika.
Ndiro kutanga nchitamba mutambo wanosumudza masimbe kuzoni nyango muchitsona nakwanda awa believe kuzoni kwasi wakadzi wangasumudza ichi ene ndiri muzeziru soni zvori kutanga nino ndaizvibvunza kuti ndingati ndiri mukadzi kudai ndisumudza masimba nekuti ndakangoona kuti ndochipo chandakagwerwa namwari ndonangoramba ndingori pairi kusvika paino nguva ino endikasina ezvine zvinongogara ndine doubt ekuzoni awo ndiri mukadzi kasi ndosumudza masimba but nekuti nepassion yandakapiwa namwari handingamborasiri chipo chandakapiwa namwari
Studio 7 inenda kuBotswana uko inotaura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kuma Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira aendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Union achigunununa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists, Nere Robert F. Kennedy, vanyorera sangano reUnited Nations, Nere African Commission on Human and People's Rights, Ripas pe African Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepa nhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika, achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika, uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anoti ari kutyira kuti kana Bill Repatriotic Bill rikapasiswa, hurumende inogona kushandisa mutemo uyu, uyo uchange usingabvumidzwe zvarwa zveZimbabwe, kuburitsa mashoko anoonekwa saanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe, kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHR, vakumbirai Mafunda, vaudza Studio 7 kuti vangarambe vakanyarara, vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuri kuita zvinhu nedeterioration yekusarespectwa kwehuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vasa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare Kuvheya, nyaya dzanana makomboro aruzivishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kuridza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi kwete izvozvo zvega pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku taini kuintroduce inonzi Patriotic Bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachipiwa mhosva. Ndozvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi mnyori mbazi rezo kuburiswa kwa mashoko, Vanik Mangwana, vaudza Studio 7 kutive kunze havana chavano kwanisa kuudzira Zimbabwe, kana zvizvarwa zvayo zvichikora mitemo yenyika.
Hurumende yeZimbabwe inova ine danho rokuchengetedza mutemo munyika muno mune runyararo. Ichatonga munhu wese anonge achifungidzirwa kunzi atyora mutemo munyika inoyi. United Nations iri popa kugadzira runyararo pakati pedzimwe nyika, kwete kuudza Zimbabwe kuti uyu mutemo uyu haushande, uyu mutemo uyu unoshanda. Saka nekudero tine kodzerozve yekuti achauya muno munyika ndiani neasina kusunga bvumidzo kuya munyika muno ndiani. Vasati vataura zvakawanda ngavasakanganwa kuti hurumende yeAmerica yakadzima maplatform ekuirana akawanda. Saka pane mitemo yake yamajournalist yakabviswa here ipapo. Nyaya yaJeffrey Moyo anosungwa neimmigration laws emuZimbabwe. Zvinoreva izvo kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinde munyika munomu ndiani.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti Zete Lecturer nemamwe masangano anorura kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union, asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUnited Nations kana reAfrican Union panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi mashanu nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevana 2084. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose vave zviuru makumi matanhatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevatanhatu 65,066. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakanga vave zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvishanu nezana nemakumi masere nevaviri 875,182. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvisere nemazana masere nemakumi masere nevatatu 588,883. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Vamwe vashandi vekambani yeSun Yifeng Zimbabwe, iyo inova yezvizvarwa zvekuChina, vanoti vari kushungurudzwa pabasa nevaridzi vekambani iyi. Vanoti kushungurudzwa uku kunosanganisira kurohwa vari pabasa, kusabhadharwa mari inokodzera nezvimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti vanosevenza nguva dzakawanda kudarika zvinokurudzirwa nemutemo wevashandi kupiwa mari iri pasi peyavanotambira, kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kurohwa kana mushandi akanganisa. Mumwe mushandi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jabi anoti vanoshanda maawa 12 pazuva, asi mutemo uchiti mushandi anofanirwa kushanda maawa masere chete uye vanosevenza mazuva ose pasina kumbozorora. Jabi anoti mamwe maawa mana epamusoro anongobhadharwa semaawa pane kuti abhadharwe nemari iri pamusoro.
Basa na 7 o'clock, pizza na 5, but yeah, mugu nozo pizza kana na 7, kana na 8, but ndi pane pasina overtime futi. Mugu autumu nzo shenda overtime, nzo watu farano.
Mugu mshanda ano ita, shema guest, ano da kuzivikani wane stare kuti chamunoro wa sezo achichikira kusoburisi kwa basa, ano uti alikutambira madora emunyika zuru zisere pamwezi, asa achifanyiru wakupiwa madora zuru makumi matatu nechidimu pamwezi, sezo akacharwa ne bazi re National Employment Council.
Do you want to go to school?
vamwise mafu vamwe vanoto tambira ma 3000 ara TGS
chamunoro anoti kunyange mumiriri we Norton mparamende vatemba muliswa vakambomira mira mazwe kutanga asi zvino hapana zvavave kuita vashandi ava vanoti kunyange munakano mangara kuti arowa mapurisa akangoziva kuti chizvarwa chekuchina hapana zvaanoitwa
tinomberekana kambani yedu yeta ngeni backup mu government anyatso even mukada kusimudza musoro zvinozongoita ngezvatsikwatsikwa zvozvatovharana zvakadaro hapana chinotozombobuda nashandu kunozombochinja hapana
vamuliswa vachavana kutengwa nezvizvarwa zvekuchina kuti vanyarare sezvo vari ivo vakaisa nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi kuZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU pamwe nekuti kambani iyi bhadhare mari yeNational Social Security Authority kana kuti NASA
vanhu havafani kufunga ndinotengwa handitengweni chero vakapa maplates chero vakaita sei tikasangana tichidya chekupurazi vangu vachiuya kuti ite ukamu hwekuti compliance itike and so forth ZCTU yapinda nhasi kana vanhu vaifunga kuti ndinotengeka ndindakaishedza tipindai mugadhirise nyaya dzevashandum kana dai ndakatengwa ndaishedzera ZCTU papi bvunzai vamutasa kuti akavafonera ndiani politics yekunyepa kuZCTU ine agenda pane agenda neZCTU paya kasi pane vanhu vatema vanavo vana mukumba vepr vasingazive zvavanoita vanhu vatema vanobvinyira vamatema vanovarova
mutauro wekambani yesani ifeng vaebo mukumba vati zviri kutaura vashandi manyepo vachiti vanhu vasingatende panyaya yemihoro vamukamba vati vanhu vakawanda vanopinda basa vasina ruzivo kana magwaro edzidzo vodzidziswa basa asi vanoti kana mushandi ave kuziva anenge ave kuda kubhadharwa semunhu akauya aine mapepa edzidzo kana ruzivo
munonoti isusu panapa tinotora munhu nechitupa munhu anenge asina qualification anenge anayo ouya pabasa tomudzidzisa basa opedzerawo munhu anenge aqualified for example munhu anenge pabasa pedu ane chitupa obadzidziswa basa rekuva electrician asi kana azova electrician kana azova munhu anenge ane akuziva basa rekuva remagetsi hatizomugrade pamwe chete naelectrician
vamukumba vabvuma kuti vanomanikidza vashandi vavo kuti vabayiwe nhomba yechirwere checovid-19 sezvo vakasabayiwa vanozorasikirwa nebasa sezvo vanozovhara kambani vashandi vave kurwara nechirwere checovid-19
inyaya yekunzi tinomanikidza vanhu kuti vavaccinatwe pane nyaya yedenda recoronavirus munoona kuti iko zvino tingati coronavirus chirwere chakatekeshera nyika yose pasi rose ende vanhu vese vanhu vazhinji vari kurasa upenyu nekuda kwecoronavirus asi isusu sepabasa pedu ivo vanhu avava vakasavaccinatwa kana vakatanga kurwara tinokwanisa kuzova nemalosses akawanda paorganization pedu ende zvinhu zvinokwanisa kuzoita kuti zviaffecte production process yedu
panyaya yekurohwa kwevashandi nezvizvarwa zvekuchina vamukumba vati havangazive sezvo pasina mushandi akauya kuzomangara
isusu pabasa pedu hatina maripoti akadaro ende kana kuri kutonzi pane vanenge vachirohwa isusu hatinyatsozive nezvenyaya dzacho asi kana pane anenge arohwa make sure tinoita hearing nyaya yacho kunoona kubatsirwa kwakanaka
mutauriri wemapurisa mudunhu rematsvaraland west amai Margaret Chitove vati hapana zvavanoziva sezvo pasina vanhu vakamhangara nyaya dzekurohwa kubva kukambani iyi studio 7 haina kunzwa kugurukota rezvevashandi vapoo mavhima sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo nepamusana pekuti dambudziko iri ranetsa pakambani iyi hurumende pamwe nenhengo dzezctu vachashanyira kambani iyi kuti vanyatsonzwisisa zviri kuitika mushure mekugunun'una kwevashandi ava ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
mumwe musikana anoita zvemitambo Magdalene Moyengwa apinda munhoroondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapostori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi emaOlympic Games shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
Moyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi Muyengwa uya ne makore makumi maviri ya kuberekwa, inengwe kereke Apostolic God's Church yene muzinda wayo mkuru kwa Gandanza la Mdunure Manicaland, anoti chitendero chake uye kuwa munu kaza zumutazi siku ita mutambo wake wekusimuza masi imbi.
Ndiro wekutanga nchita mjitamba mutambo uwe wanusumuza masi imbe uzoni, nyangu mjitona na kwanda awabilivi uzoni kwa sawakazi wanga sumuza ichi, ene ndiri muzezuru soni. Zore kutanga nino ndaizu vndoti, nigati ndiri mkazi ule nusumuza masi. But you think I can go and do she and Gwer Wanamar and Angora Banding or Ripa Kusuka Pinongo and Gasina is Nizmugo, Grandine Doubt, and Aung, Yumuka Zigas and the Sumza Massin. But noting a passion and the Kapu Anamar and Gambora Rasiri, she was and Kapu Anamar Pass, so I'm not going to Gamchil.
Muyengwa anotaka kura asingafarire zvemitambo asaka zotanga kuita mutambo kusimudza simbi ava kusekendari paidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education.
Inangu inini kubva ndichikura ndisandamboita interested musportship hapana sports ndaifarira kasi zore kutanga rakangondudza panapa ndakangoita feeling yepassion bedzi yekuda sports kunangopera ndapinda hapana akandinspira but ndingoti zoni nesupport yaabereki wangu ndio yakanyanya kuti zoni zvoita kuti ndirambe ndiri musports kuzosukira ndiri pandire zvinezvi.
Pakauzwa kuti akanga abudira kuenda kuTokyo, Muyengwa anoti akaita kunge airota.
Zvare kutanga panikanzwa nacoach wangu zvendika qualify la Olympic andakubvuma nekuti ndaisaziya kuti ndanga ndakatarisira kuti papreparation yandaiita kumashure ndanga ndisina zvirwere zvoni paingwa ine ndingaite neolympian ndingaqualify la Olympic kasi zvinezvi ndotogadzira kuenda muOlympic.
Amai vemusikana uyu amai Erina Muyengwa vanoti vakaberekerwa muBotswana makore makumi mana nematanhatu apfuura mumusha weShasha uyori pedyo neguta reFrancistown mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kunjanja. Amai Muyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana vavo uyu achanga achisimudza mureza weBotswana kuJapan. Amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake.
Ngotoo ndirikuda zvakadai nyangwe akati wakada kutanza handisi kuda iye achizvida hapana zvoungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodiwa ndiro nekuti handina ife mazuvano iri kudii iri kunesa handii saka wakatoonawo mwana aito izvozvo izvovo ungotaiwa ita hako nekuti ndo zvavadini zvawafarira nekuti iyo life yeti pamutemo wechipostori hazvibvumirwi ba.
Mutori wenhau dzemitambo kube panhau reDaily News muBotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakarare mwana wemuparidzi.
Ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi. I went to school by mistake. Mai vangu nababa vangu vanga asingadi kuti tiende kuchikoro ngoachida kuti tiite zvemabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi. Pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu achifila kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana haanzoi.
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
Qualification ya Magdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges. If you remember very well, paka enda kukukinya, paka wina bronze. Anga practice, kutu anga abudiswa musport, anga achigara kuumba, but after some time, ndofunga wabiriki waki, vwaona kutu, maybe we are denying her chance, vwaamu zosera, akazo wina bronze. Akambatira kutu mapointi, aitachi awande, hence she qualified for the Olympics.
Murayiri ziwa Magdalene Muyengwa, Alex Rangwe, anoti ane chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisone kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei. Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake gumi nevatatu musi wa13 Chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane munhu anga akazviteya nebhambu apa mushure mekuputitsa bhambu iri nechinangwa chekuuraya vakuru vakuru muhurumende yemusomalia vanga vari mumotikari dzanga dzichipfuura.
bambu iri rauraya vanhu vasere muguta remogadishu. Sangano renhau reReuters rinoti motikari idzi dzanga dzichiperekedza mumwe wevakuru vakuru vemapurisa vafaran Carol avo vasina kukuvara muchiitiko ichi. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ari kushanda nemwanasikana wake mukubatsira vanasikana nemadzimai vari kumusha panguva ino yeCOVID-19.
Makadi zvenyu, tsarangu ndinoitwa Lucindo Ngwechikowero, ndiri kubva kusangano reMTC Educate a Girl Inc. Foundation. Tinobata mabasa aya tiri kuChimanimani zvikuru sei muward 2-4 ne-1. Zvakare tinoshandira kuMhondoro Ngezi. Tinoshanda zvikuru sei nevanasikana, mateenagers nemapreteens vanobvira magrade 5-6 kusvika vapedze maform 4, form 6. Zvakare tinoshanda nemadzimai vari kurarama masurvivors echimachild marriages nemayoung mothers.
Takatarisa zviri kusangana nemadzimai nevanasikana panguva ino yeCOVID-19. Vari kuti zvii zvimhinga mpinyi zvavari kusangana nazvo?
Vatinoshanda navo vari kuchema-chema zvakanyanya, zvikuru sei vanasikana vechidiki, nekuti vajaira kusangana nevamwe kuchikoro. Ende zvikoro yanga iri nzvimbo atinoti masafe hub for vanasikana. Iko zvino vasangana nedambudziko guru chaizvo rekurodzwa kwevana vasikana nemaabuse gender-based violence vari mudzimba. Matambudziko avari kusangana nawo zvakare ndeyekuti vana vane shuviro yekudzidza, havasi kukwanisa kuwanikwa vachienda muzvikoro, havana mabooks. Pane mafomati akanga akurudzirwa ekunzi vadzidze kuda kuburikidza neredhiyo kana nemafoni, vana vacho mumaruva matinoshandira havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise vachitaura pamafoni pacho kana kudzidza nemaredhiyo acho.
Tinoona kuti sangano iri makaritanga nemwanasikana wenyu. Mwanasikana wenyu anonzani uyezve ane makore mangani ari kuita nezvei?
Mwana anonzi Maka Chikowero ane makore 16, ari muhigh school iko zvino, ari based kuUnited States, asi anoshanda zvakanyanya nevasikana vari kumaruwa muZimbabwe, kuChimanimani nekuMhondoro nevamwe vekwaMurewa. Mumabasa ake anoshandisa kutamba kwenhavhu zvichikurudzira vasikana kuti vagare muzvikoro vadzivirire kuroorwa. Maka akapuwa nzvimbo yekuvaka yaanoti library kana kuti study center. Chakakonzera kudaro ishungu dzake dzekuti vana vakwanise kunge vachiaccessa learning materials. Zvakanyanya kuve agent mumwoyo make nekuvharwa kwakanga kwaitwa zvikoro. Iye achidzidza kuno, vana vari kumaruwa ekuZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiaccessa any learning material kana mabooks. Saka izvozvo zvakamukoshera kuti vasikana vakwanise kunge vachiwana mabooks. Akapuwa mabooks neve Rotary Club yeMadison, but kuti vadhilivhe mabooks iwaya anofanira kunge achiendeswa painstructure yakavakwa. Akapuwa nzvimbo nemhuri yekwandongo iri mudunhu raChief Mutambara kuti vavake study center yake iyoyo, nekuti vasikana vakwanise kunge vachisanganirana panzvimbo iyoyo. Pari zvino akafensa off nesecurity fence, akatanga kukanyisa zvidhina kuti zvona at least angotanga kuvaka padiki padiki. Tinofara zvakanyanya Citizen Initiative yakakwanisa kuuya iri kuda kubatsiranawo nesu kuti iona kuti ingakwanisa kubatsira sei kuti pange pachivakwa chivakwa ichi. Asi ndechevasikana vari kunzvimbo yeChimanimani kunedziwa.
Iko zvino totipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama vatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro navaGideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust. Tiri kuda kuti tinzwe mashandiro ari kuita sangano ravo mukubatsira vari pamudyandigere. Togamuchere nemufaro muchirongwa chedu vaShoko.
Azvita. Sangano redu iri takariumba gore ra2017. Rakaregistwa musi 1/9/2017. Zita raro rinonzi Association of National Social Security Retirees Trust. Takariumba nemhosva yekuti iyo takaona kuti mapensioners enasa akanga asina representation. Kana nichiti representation ndinoreva inini kutiko zvichemo zvavo zvakanga zvisina vanhu vanozvitora vachizvisa kunasa. Saka ndokuumba kwatakariita, uyezve kana tichiti zvichemo zvavo zvanga zvisina vanhu vanozvisa kunasa, tanga takatarisa mari dzavanowana dzemudyandigere, kubatwa kwavanoitwa kana vachivaenda kunasa, zvinhu zvinenge vana medical, nokuti kunasa hakuna medical. Iye zvino ndopava kutanga-tanga kumanya-manya vachiti notoda kugadzirira mapensioners apa neapa.
Saka iro sangano renyu iri vaShoko rinozivikanwa nehurumende here uye rinocherechedzwa here kana kurekonaizwa nenasa?
Sangano redu iri nokuti rakarejistwa rinozivikanwa nehurumende kuti riripo. Trust yedu yandataura pamusoro payo inozivikanwa nehurumende kuti iripo nemhosva yekuti yakarejistiwa. Uyezve isusu kuziva kwatinoita ndiko kuti kana sangano richinge rarejistwa rakuzivikanwa rinenge rakutozikanwa nehurumende, uyezve neorganization yarinenge yarejistirwa apa iri nasa. Isusu patakarejistwa takanyorera kuna Minister of Labour and Social Security uyezve kumanagement yenasa tichivataura kuti pane sangano rarejistirwa vasevenzi mapensioners.
Makawana mhinduro here mushure mekunge manyorera hurumende nenasa?
Takawana mhinduro kubva kunasa vachitivo tazviona kuti pane sangano rakadaro, asi kuhurumende hatina kumbowana mhinduro. Taifunga kuti kubva ipapo sekunyora kwatakaita tsamba, takavanyorera tichitiko tinoda kuti tiite maengagements, tisangane titaurirane, but kubva ipapo isusu hatisati tambosangana nemanagement yenasa kana kuti nehurumende. Takaita maappointments namaministers ehurumende asi hapana chatichabudirira. Venasa takavanyorera matsamba, vakangoita acknowledge. Zvinhu zvese zviri kuitwa kunasa vanongoita vari vega, kana izvozve kuti vakwidza mari kana kuti vaita chichi vanongoita vari vega. Havadi kusangana nesu setrust yakarejistirwa izvozvo.
Teerera kuna vaGideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe chetewo nenasa panyaya iyi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufana nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Studio 7 yaenda kuBotswana, uko yataura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakanganwa kugara makapfeka mamaski nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitetenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.